Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 19 2024 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi
chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvinechibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe iri kutsvaga mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo igokwanisawo kukwereta zvakare.
Unochingoona zvinhu zvakangosungwa zviri kungopotserwa imomo mapambazi anenge achingopotserwa imomo zvinenge zvakasungwa zvinenge zvakachingopotserwa imomo zvimwe zvinenge zvemarutyo zvinenge zvichingopotserwa imomo.
Vamwe vagari venharaunda yedora pindo kumadokero kweguta remutare mudunhu remanikaland votyira kutapurira zvirwere kubva mukushandisa kwavari kuita mvura isina kuchena yemurwizisa kubva vamwe vatsigiri vemutambo webasketball munyika votevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa kuEgypt pari zvino iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutule Ncube vanoti Zimbabwe inoda mari inoita mabhiriyoni maviri emadhora ekuAmerica kuti ikwanise kubhadhara zvimwe zvikwereti zvayo vachipindura mubvunzo pamusangano wavaita nhasi nevatori venhau padandemutande rezoom vaNcube vari muno muWashington DC kumusangano weIMF unoitwa pagore vati vanotarisirwa kuti vachawana vachavabatsira kuunganidza mari iyi kuitira kuti vakwanise kubhadhara zvikwereti zvavo zvese kuti vazokwanisa kukwereta zvakare vati Zimbabwe ine chikwereti cheWorld Bank chemari yekuAmerica inoita $1.5 billion African Development Bank inotiwo zvikwereti zveZimbabwe zvose zvasanganiswa zvinosvika ku$17.5 billion nekuda kwezvikwereti zvairi kutadza kubhadhara kuWorld Bank neAfrican Development Bank nemamwe masangano anokweretesa mari Zimbabwe inonzi haisi kukwanisa kuwana masangano anoda kuipa rubatsiro rwemari pari zvino izvo zvave kuita kuti irarame nemitero yayakadzika inonzi nevakawanda yawandisa uye yakakwira vaNcube vati gore rino vanotarisira kuunganidza $250 million kubva kumitero mitsva yakasiyana-siyana yakadzikwa nehurumende vachitaurawo pamusangano umwe chete uyu munyori mukuru mubazi rezvemari vaGeorge Kuvamatanga vayambira vari kuchinja mari pamisika mitema vachiti vachavatorera matanho akaomarara anokodzera kutorerwa vari kuchenesa mari dzakasviba kana kuti vari kuita money laundering izvi zviri kuuya panguva iyo mari itsva yeZig iri kunzi iri kuramba ichishaya simba pamusika mutema mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha
inyaya yakanaka and kubvira pamavambo ezvavari kutiwo maIMF staff monitored programs chinangwa chavo chokuti zvirongwa izvi zvinechibatsirwa neInternational Monetary Fund changa chiri chehurumende yeZimbabwe kuti zvirongwa izvozvo zvizokwanisa kuburitsa mari inokwanisa $2 billion kuti vazokwanisa kudzora zvikwereti zvavo ku IMF no ku World Bank no kuna Africa Development Bank no kumwe kwese uko. Saka zvavari kutaura izvi ndio chinangwa chava ndio munamato wavo wokuti zvirongwa izvozvo zvizobudisa mari inokwanisa kuti vagozokwanisa kubhadhara zvikwere izvozvo. Danho rokutanga ratoti raitwa ike zvino riri kuonekwa ndiyo mari chaye Zimbabwe ye Zimbabwe Gold Ziggy nokuti tinoziva isu kuti muzvinyorwa zveIMF nana World Bank pa kuongorora ufumi hweZimbabwe nokudzidzisa nyaya dzokufambisa ufumi hwavo vaigara vachingonyora kuti nyika ngaive nemari yayo kuti izokwanisa kunge ichireiza mari inosvika kuma $2 billion yokuzobhadhara zvikwereti izvozvo.
Izvo zvinoshanda here Professor Masocha zviri kuda kuitwa nenyika izvo kuti inotsvaga chikwereti chekubhadhara chimwe chikwereti kuti ikwanise kukwereta?
Kukwereta kuti ubhadhare chikwereti handivoni zvichibuda. Handivoni pane ungada kukweretesa munhu une chikwereti kuti ubhadhara chikwereti, nokuti zvinotoratidza kuti hausi munhu unokwanisa kubhadhara zvikwereti zvako. Ndo pane nyaya ipapapo kuti Zimbabwe ikwanise kuti achiti kweretesa mari sokuona kwamuri kuita zvirongwa zvedu zveufumi kuti zvichazobudirira mberi uko. Handivoni Zimbabwe ichibudirira ipapo nokuti zvirongwa zvacho zveZimbabwe zvokuti ufumi huvandudzwe zvinosanganisira iyo mari tsvaiyo iyi zvinovhiringwa mukati umo nezvimwe zvakawanda wanda zviri on the ground zvakaita sokushayikwa kwamagetsi.
Zvinhu zvingaitwa nehurumende kuti ikwanise kubuda mumatope mairumu kunze kwekumirira zvikwereti?
Hurumende ine zvakawanda zvainofanira kunge ichiita. Chimwe chihombe hombe chinogara chitaurwa navanhu vakawanda nenivo ndichitaura ndicho chokuti magetsi ngaange achiwanikwa munyika, nokuti pasina magetsi hapana ufumi hwatiri kufambisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvichitevera kurwiswa kweIran neIsrael nhasi mambakwedza inguva dzaikoko, gurukotaro zvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken vazivisa kuti America haina chekuita nekurwisa uku. Israel yarwisa Iran nendege dzisina vatyairi dzerudzi rwemadrone ikarova nzvimbo shomanana muguta reIsfahan muIran. VaBlinken vati America nemadzisawira ayo enyika dziri mugungano reG7 vakazvipira kudzikisa kusawirirana kuri mudunhu reMiddle East. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kana hurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden ikasabata zvakanaka nyaya yekusagadzikana kwedunhu iri, zviri kuitika izvi zvinogona kuvakanganisa musarudzo dziri kuitwa muna mbudzi gore rino muno muAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni kuti tinzwewo maonero avo.
Kurwiswa kwakaita Iran neIsrael ichishandisa chombo chemisaro kunogona kukonzera yatingati escalation, kana kuti kuramba nyika mbiri idzi dzaakuzotatsurana, nekuti Israel iri kuti iyo iri kudzorera kurwiswawo kwayakaitwa neIran. Asi tingati takanganwei kuti Israel ndo yakatanga kurwisa muzinda weIran kuSiria ikauraya mauto makuru eIran anga ari kumuzinda iwoyo pakafa vanhu 13. Saka Iran ndo yanga iri kutodzorera. Zvisinei, maonero edu nyaya inogona kuramutasa ikazokonzera a wider regional war.
America iri kubata kurwisana pakati peIsrael neHamas zvakanaka here?
America haisi kubata nyaya yeIsrael zvakanaka zvachose, nekuti America haingakwanisi kuita mutonga gava maenzanise uku iriyo iri kupesvedzera pamwe chete nekupa zvombo nemari kuIsrael. Tinoona sekuti vaBiden vaakurasikirwa nemukana wavainawo wokuti vadzore hurumende yeIsraeri kuti isakonzeresa hondo yakakura nokuti pari zvino tiri kuona kuti Israeri iri kurwisana neHamas, iri kurwisana neHezbollah, iyo zvizvi yade naIran.
Nyaya iyi haichavhiringi vaBiden musarudzo dziri kuuya dzere.
Nyaya yehondo yekuIran neIsraeri ichavhiringidza vaBiden zvikuru pasarudzo, nekuti chimwe chatichaona chicharamba chiitika ndechekuti kukwira kwemafuta ekufambisa dzimotikari kucharamba kuchikwira chaizvo nekuda kwehondo iyoyi. Izvi zvichakonzera kuti maAmericans vanzwe kurwadziwa nekufamba kwedzimotikari nemabhizinesi, nekuti kana mafuta ekufambisa dzimotikari achinge achiramba achikwira zvichakonzera kuti mitengo yezvinhu inge ichikwirawo. Izvi zvicharwadza homwe dzemaAmericans, zvichakonzera kuti vaBiden vazorasikirwa nevamwe vanhu vanga vachifanira kunge vachivavhotera.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC muno muAmerica natanonoka wande westudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru anoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vaVolker Turk neZuro vakati vari kushushikana zvikuru nedanho reDemocratic Republic of Congo rekudzosa mutongo werufu. VaTurk vakataura nevatori venhau kumucheto kwerwendo rwavo rwemazuva mana kuDRC, uko vakasangana nemutungamiri wenyika iyi vaFelix Tshisekedi. Vakuru vakuru muPakistan vati zvizvarwa zvishanu zvekuJapan zvapona rufu neburi retsono nhasi zvichitevera kurwiswa kwemotokari yazvo nemunhu anga akapakata zvombo, ukuwo mapurisa achipfuura mumwe anga aine puti aperekedza munhu anga akazviteya nemabhambu uyu. Pakistan iri kunetsekana nekurwisa kuri kuitika munyika iyi nevari kupfurikidza mwero, izvo zviri kuoneka kuti zvakwidza nyaya dzekusagadzikana. Uku kurwisana uku kuri kusanganawo kurwiswa kwezvizvarwa zvechina zviri kushanda munyika iyi. Vamwe vagari venharaunda yedu rapindo kumadokero kweguta remutare mudunhu remanikaland vanoti vari kugara vakangobatira ura mumaoko avo vachityira kutapurira zvirwere zvemanyoka nezvimwe zvinokonzerwa nekushandisa mvura isina kuchena yemurwizisa kubva iyo vanoti yakasviba zvakanyanya nekuda kwechina yevanhu inopfachukira imomo nguva zhinji. Mutoro wedu wenhau Sydney Saizi anotipa nyaya iyi.
Rwizisa kubva runoerera rwuchidarika nemumisha inogara veruzhinji yemuguta remutare inosanganisira Sakubva, Chikanga, Destiny, Hobhouse nedangamvura, umo mune pombi dzinofambisa tsvina dzinogara dzichifachuka tsvina zhinji ichiguma yaerera ichipinda murwizi urwu. Kutsemuka nekupfachuka kwepombi dzetsvina yemuzvimbuzi uku kunonzi kunonyanya kukonzerwa nekushayikwa kwemvura mudzimba kwenguva yakareba. Izvo zvinonzi zvinozokonzera kuti pombi dziremerwe panozouya mvura inofambisa tsvina iyi. Varegisi Dembaremba mumwe wevagari venharaunda yedu Rapindo uye mhuri yavo ichishandisa mvura yemunasa kubva.
Zvinoafekta kubva ipo kwese kukuna even rwizi rwekuzasi rwukusave rwacho ndomunozoswedera Sakubva vana odzapa zvese pollution yese inenge ichidzika uko, saka zvinozoafekta vese vanokonsuma mvura vari kuzasi uko. Zvinoafekta mapambazi anenge achingopotserwa imomo zvine zvakasungwa zvimwe zvinenge zvemarutyozvo zvakawanda munhu wozongopinda moto dai aakuenda.
Vapita Matimba mugari wenharaunda yedora vaMatimba vaudza Studio 7 kuti kune vamwe vanotoraura hove murwizi urwu vachitengesera vagari vachinyeba kuti vanenge vadzibata mudhamu Osborne riri kuchamhembe kweguta.
Muna Sakubva River muzvechova pollution imwe yakanyanya ende zvirwere tosangana zvakasiyana especially nyaya dzemudumbu nekudii nekuti dumping area yaivaswa zvinhu zvakawandisa apa hove dzemo tiri kupota kuti tizidya dzivuya dzichitengeswa ndodambudziko ratosangana nazvo dai zvazvagadziriswa.
Alukumandava mukungatu mumwewo wemhuri dzinogara mumakombe kombe erwizi Sakubva.
Zvinezvi mvura yaSakubva iyi kazhinji kacho isu hatishandisi ba because imvura inobva kuma inonga ine maoil plus ine masuwa. Zvisi mvura inoshandisa mvura nemabhols takachererwa nehurumende ari muno aro tichiri naro sokuti tine bhol 1 imwe yacho isati yapera kudini ugadzirwa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vapasimonya kureba veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti hazvina kunaka kuti vanosvibisa mvura varegerwe vakadaro.
Polluter and they are not bad at the polluter pays principle. They don't know how to take zero. Ne ema in Ebasare ku enforce some environmental issues.
Amai Alice Rutara vanoshanda nesangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezvakatikomberedza reEnvironmental Management Agency EMA vachiona nezvedzidziso uye kubudiswa kwemashoko kubazi iri. Amai Rutara vanoti
bazi reEnvironmental Management Agency riri kutarisana nekusvibiswa kwemvura yemunasakubva refa. Kusvibiswa kwemvura iyi kuri kunyanya kukonzereswa nemabest sewer nemamwe makambani kunyata miti ari kudirira mvura yakasviba munharaunda. Zvakadaro ema yakatora matano ekuramba ichiongorora makambani aya uye kushanda zvakare nekanzuru reguta remutare kuvhara maleakages muguta. Ongororo imwe inoratidza zvakare kuti nzira dzinofamba nesuweji dzaane makore dzagarisa zvekuti hadzichakwanisi kutakura suweji yose iri kubva mudzimba nekukura kuri kuita guta redu. Vagari vanokurudzirwa zvakare kumhangara pose pane best sewer kukanzuro yedu.
Vakafanira kubata chigaro chemutauriri weguta remutare vachausisa dondo vanoti seguta vari kuedzana pose pavanogona napo kuderedza nyaya dzekusvibiswa kwenharaunda.
Tanga tichiedza kutsvaga masenda zedu matinombogamuchira zvichemo zvakafanana neizvi asi hatina chichemo chatakwanisa kuwana chatakagamuchira maererano ne sua iri kutaurwa nezvayo asi tinowanzokurudzira vavakidzani vedu vari munzvimbo dzakatikomberedza maresidensi edu mastakeholders iri akasiyana siyana kuti kana vachinge vasangana nenyaya dzakadai vanoripota kumaofisis edu ari munzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vanogona kushandisa platform yedu yeSuit of Mutare WhatsApp inova iyo 0775792461 kuti tikwanise kubatsirana kugadzirisa matambudziko akafanana neiwaya.
Dambudziko rekusvibiswa kwenzizi rinonzi nevakawanda harizi kudora pindo chete asi kuti nzizi dzinodarika nemumaguta akawanda emunyika dziri kusvibiswa zvakanyanya nevagari makambani pamwe nemakanzuru. Izvo zvinosiyira dambudziko rezveutano kune vagere kuzasi kwenzizi idzi vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevanomirira vagari vanoti kudzamara mapazi hurumende atora matanho akakodzera ekona mafambisirwo ari kuitwa mabasa nemakanzuru uye nevemakambani pakuderedza kusvibiswa kwemvura nenharaunda. Vagari vakawanda munyika kusanganisira vekudora pindo vacharamba vakatarisana nedambudziko rekushandisa mvura yakasviba. Ndakamirira Studio 7 kudora pindo Mutare West, ndini Sydney Size.
Yave nguwa enyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Komakadiko vanamukoma Jonga vanablessing Zulu apo vanamukoma Tanonoka wande pastudio 7 ndokumbira kuti mundibvunzirewo mukuru wekanzuro yeHarara vanonzi vanawo mukuru wekanzuro yeHarara zvichavanokugona kukanzuro yavo chanogona kukanya zvinhu zvevanhu chamusingaoni chii kuti muzimbabwe hamuna mabuilding manyowani chii chamusingaoni chamunongogona kutsvanyira vanhu vanenge vachitsvaga mari munodiko imwani wekanzuro yeHarare kanzuro yekuita sei yamungona ngoputsira vanhu hamuna chimwe chamunokwanisa kuita sekanzuro hapana kana chimwe hwani chamunokwanisa kuita sekanzuro kusara kwokungoputsira vanhu zvinhu zvavo munonyadzisa imwana kuzimbabwe president avo enyuwawo kuna president wakada sei vari kumuzimbabwe hakuna president wakadaro ma
paunongoona kuti nyika yedu yatorwa nematsotsi ndipekuti tinonzi tikanzi mari yavunzi Zigion yebhondi yebhera yechino nechino vanana Malawi avo vane dhemu renzomba handifungi kuti vanotoexporta havangori nematambara avo kubvira independence vakatotanga kutore independence tisati isusu saka chetinomboti tiri kupemberera makore 45 ekuzvitonga kuzvitonga chii hatina zvati hakuna kwatiri kuenda kurima chaiko kwatiri kuenda nyika inotichangosara yayo makomba makomba chete paasi apa angove makomba upfumi huchienda kumachina marussians nemabelarusians nehama dzenyu asi chandaidawo kuyambira ndechekuti ndo zvaiita mubhutu muzairo hama dzake hadzisi kuenjoya dzangove marefugees dzakapararira nyika pasi rino rese
Nini ndaida kuzvisisa kuti why ZANU-PF iyo irikubvuma kuti iyo iriyo irikukambena. But now kana chamisa kuda kukambena unonzi kwaanga akakambena hakuna post onzi haabvumidzwi kuita makambena. Ende vari kuziva kuti vari mavhoti ariko asi taakutoziva kuti mavhoti ariko tangomirira zuva chete zuva ndirini ngavasapatisa vanhu ma.
Pastor 7 vajonga kandemire muri sei nyaya yezigiri ratakaburitsirwa nehurumende iyi haisi mari inoshanda iyi. Ndakanyatsozviona kuti haichashanda zigari shandire mufundi yavasiyavo $ riripo vasiyana nemari yavo yavakagadzira because mari haichashandi. Ukaisa data iro rinopera zuva iroro saka zvaratidza kuti vakundikana vakuru ava ngavasiyane nazvo izvi ngavasiyane nazvo ngavambosiyiwo usati mboshanda munyika pamwe zvinhu zvingachinja nekuti nezigiri nhamo chete chete.
Itwa Libertyism ndiri pano zvangu pasana kuita paJones apo ndanga ndichide kutaura nenhau yezigiri ratiri kunzwa riri kuti riri kufamba sei rofamba sei dai vatizamirawo kuti vatibudisirewo mari ine uremu huri nani. So far tikatotarisa kwaratangira haro kwacho kuti padhora reamerica tinobudisa mazigi 10 to 3 ratotangire kure chaiko chaiko ngavazamewo kutigadzirira mari iri nani.
Tinotenda vateereri idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko. Munhau dzemitambo, mutungamiri wesangano rebasketball Union of Zimbabwe vajoe Mujuru vanoti vatsigiri vazhinji vemutambo uyu vari kutevera zviri kuitika kumakwikwi eAfrica Basketball League ayo ari kutambwa mutournament inonzi nayo kuEgypt pari zvino. VaMujuru vanoti mutambo webasketball uri kutarisirwa kukura munyika uye pachange paine makwikwi makuru ekutsvaga nyanzvi dzemutambo uyu munyika achaitwa mwedzi unouya. Ngatinzwe hurukuru yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
It's unfortunate that Zimbabwe is qualify kuti itambe mukukumakwikwi aya haina kuzokwanisa kuchira kuiji buti tiofara nenhau yekuti for the first time since competition yebasketball Africa League yakatanga competition yegore rinori ndo pakakwanisa kuti timu yedu yekuzimbabwe iende kuservice yakwanisa kuenda up to the round of 16 chilakabzi vatambowa achiva timu yedu JBC yekuharare ndiyo yakahwina mafinals edu emuzimbabwe kuti iendewo machampion machampion edu ava vakwanisa kuenda kupana ndokwekuine maqualifiers ezonesix kandii zonesix ndikutaura manyika dzemusouthern africa vana angola mozambique zambia south africa zimbabwe esusu namibia lesoto swaziland so on vari muriji vana malawi bisi pakakanda ikokokanowi yakakwanisa qualifya kuenda kunext round yengiri round of 16 ndiwo kwakaenda kusouth africa tamboa nematimu ikoko dzekunana burundi dzekunana cameroon andsoon kupretoria. Unfortunately JBC pretoria haina kwanisa kunobudirira asi competition icommission yatiri kusupporta yatiri kumhanya nayo.
Pane makwikwi amunawo here amuri kugadzirira pari zvino?
Ndokudya excitement iriko kuzimbabwe iko zvinoiri bros maqualifya edu atinoti manational championship arikomusatume kugweru ndiwo kuchasangana machampion emuzimbabwe kwanobva kwamutara anobva kugweru anobva kumasvingo andsoon change tine mateam 10 evarume ne18 madzimai vachikombira kuti vane champion emuzimbabwe champion iyeye ndiye achaenda anozoprezident zimbabwe at the next edition yebasketball africa league. Saka nepatakasiyira ejbc tiri kutarisira kuti next edition tichienda another step further.
Iwo mutambo webasketball wakamira sei munyika pari zvino uyezve shuviro yenyu ndeyei?
Basketball isport yamirati iri kukura sei muzimbabwe inifeti ndingatoti iri kukura kudarika vamwe masport ese muzimbabwe iri kukura sereki ine strong presence kana tichitaura kumaprimary schools muzimbabwe tine another very strong presence kana tichitaura my secondary school in Zimbabwe, including my private school as well as my rural school basketball. So we are not supporting Nyani Sakuba, my stakeholders, ASN basketball in Bokura. At club level, I should think in terms of numbers, basketball, number two, number three, could I be the football and athletics in terms of numbers, basketball in Bokura.
Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura naMavelas Musanganya weStudio 7 vari parunare muBulawayo. Muchirongwa chenyu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi weR&B anosanganisa zvekuimba kwake nebasa rake rokurwira kodzero dzevanhu kunyanya kodzero dzemadzimai Rakel kwainona remagitara achinzi Rek. Ngatinzwei hurukuro yaaita naIvan Zvininga weStudio 7.
Why aren't you close to me? Come sit here comfortably. I know that's what you want for me. You guitar in the gas tanga, Dini, 10 years. Abereki vangu vaingitengera tumato twema gitari ndichiimba music yandainzwa paterevhizheni saka zvakatanga kare ndichiri mudukusa.
Saka vabereki vaiti chii muchiva kuona kuti musikana uyu akutoita zvemumhanzu chaizvo chaizvo?
Vabereki vangu vaindisapota asi baba vangu ndivo vakamboita dambudziko nekutambira nokuti vaiti ndiri kufanira kutanga naenda kuchikoro. Vakanditi ukatanga waita wawana degree then wozoita hako zvemusic ndokuenda unoita madigri yangu. Pavakazoona song yangu yakuplayiwo paredhiyo ndopavakazotanga kuzopindutora serious.
Matambudziko amunosangana nawo ndeapi muindastry yenyu?
Matambudziko atinosangana nawo semaartist sevanhukadzi akawanda ende akasiyana-siyana. Mamwe achona ndiwa sexual exploitation and mamwe achona kunyanya ndeenyaya yemari. Dzimwe nguva vamwe vanhu vanenge vakuzotengesa muviri kuti ukwanise kuita music asi nhangu handina kumbobvira ndadaro ndakakumirira.
So vanoda kunzwa music yenyu, vanoda kukuhayayo kumashow, vanoda kukuteererai, vanokuwanai kupi?
Ndivandipo pasocial media ndinonge ndichinziwo Reich REICHH pamasocial media platforms ose. PaYouTube ndakanziwo Reich ZW REICHH.
Mune mashoko unoda kupawo vanhu kudzigira here?
Mashoko andinongoda kupa kuvanhu ndidzigira ndeyekuti varambe vachingondisapota nokuti semuimba achiri kungotangawo kudai and asina vanhu vanomumiririra kunge mamaneja kana kusainiwa nerecord label. Ndiriwo munhu wekuti ndiri kungozvipushira music ndoga.
Was the Friday, nicely Friday kudai, so chitipai imwe chete yamunoda kuti timbosembla yatinobuda nayo dariro nasi.
Saka ndakabudisa kasong kangu kanonzi Ucharamba Uchipisa. Nenguva ino yemacopyright haisi song yao, iteri song yangu. Song iyi ndakainyora ndichida kusimudzirawo vamwewo vanasikana vanodawo kuitawo zvekuimba. Ndiyo yacho nda kuti chinzwe muzvara.
Mbo Ucharamba Uchipisa kubva kuna Rakel kwainona remagitara achinzi Rek. Uyo manzwa achiita hurukuro ari muMaryland muno muAmerica naIvan Zvininga weStudio 7. tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusuwe chishano shondo rinouya. Asi mukasakanganwa chirongwa chedu chelive talk nasi apo tiri kutaura nezvekodzero dzevanhu mukushandiswa kwemadande mutanda akasiyana siyana kana kuti social media. Anokoneka ine mufaro ndini wemazuva ose Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiya mwana mutungamiri Nkomo.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Tangana kweza kusitwa mchwaka zomote ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 19 kumabasa 2024 igama ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ezobilizwe lesikweret akula mnotho yavuka ngoba akula mnto ezakumusebenzana nelizwe lesikweret njalo ayisoze kube nemali abangayithola esingathi ngamanye amaloni phezu kwesikweret.
Umphathi ntambo wezemali uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo andubana lenelise ukukweleta enye njalo imali yokuvuselela umnotho.
Ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo. Nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala.
Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kwezibotshwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo zokuzithuthukisa ukuze zincediseke zingaphuma ejele. Ele Israel lihlasele ele Iran izolo liphindisela ukuhlaselwa kwalo ileli lizwe ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi eZimbabwe lidinga imali engange 2 billion US dollars yokubhadala izikwelete zalo kumabhanga amakhulu afana leWorld Bank, iAfrican Development Bank kanye leEuropean Investment Bank. Umthuli Ncube uthi ukubhadala izikwelete lezi kuzabangela ukuthi uhulumende enelise ukuboleka enye njalo imali azayisebenzisa kunhlelo zokuthuthukisa umnotho wona oqhubeka usadalala. Uthi uNcube wethule amazwi lanamuhla enkundleni zokuxhumana eZoom esemhlanganweni we-International Monetary Fund khonapha eMelika. Uthe njalo uhulumende uphakathi kokukhulumisana lamazwe ambalwa anothileyo ukuze ephathise ngalimali i-sponsorship ngesiNgisi. Ibhanga le-African Development Bank lithi izikwelete zeZimbabwe nxa zihlanganiswa zonke eziphandle lezaphakathi kwelizwe zifika kumabhiliyoni phosa ngamashumi amabili, 17.5 billion US dollars. Sixoxe lencwadi kwezenotho uMnumzana Reggie Shoko.
Okokuqala thina sivumelane ukuthi ezilonge ilizwe lilezikweret akula mnotho yavuka ngoba akula mnto ezakumusebenzana nelizwe lilezikweret njalo ayisoze kube nemali abangayithola esingathi ngamanye amaloni phezu kwezikweret. So ukudinga le 2 billion yokubhadala kuyindlela yokuzama ukuthi bebe umuntu kumbe sithi lilizwe likwanisa ukukwereta. Ungawunanzelela ukuthi ngendlela ye-economics ngokwayo into ezinjengeze-infrastructure development nxa zi-infrastructure zigala imigwaqo zigala izibhedlela konke lokhu economic development kwakhiwa ngemali yokubolera. Imali yokubolera ibolekwa ngenzuzo ethi ngama-interest acheaper. Kodwa nxa bezikweredi uyi-debt risk njengezibhabha uzitholi. Okugcina kusenza uhulumende njengezibhabha ezakhela emgwaqo ngentengo ephezulu kakhulu. Okunye kwenzakala njalo kungaba njalo ukuthi uhulumende nxa edinga imali agcina esekuthethwa amazibhabheni kakhulu okuhlisileyo. So ngezinye indlela iprocess yabayiqalisayo kumba bafuna ukuyenza into eqakathekileyo njalo mqoti. Kodwa umbuzo omkhulu yukuthi iyavela ngapha e-2 billion njalo bathi bafuna ukubambisana ukuthi baphiwe leyo 2 billion. Into ebuzeseyisisi njalo ayichazi ngoba ungananzelela esikhathini esidlulileyo ngokulokubambisa ama-minerals abanye bathi bayabuyela umogeja ama-minerals i-mineral wotendiso. So siyasinkuzwa ukuthi kathesi bathi bamogejani njalo babekwenza kanjani.
Nxa ekhuluma nge-sponsorship kungaba lilizwe kumbe ibhanga elikweledisa iZimbabwe kumbe ikubambisa inotho yeZimbabwe leyo okhuluma ngayo efana lokwenjiwayo.
I-sponsorship kunwabile kuyabonelisa njengokuthi amanye amazwe ezikwereti zawo ithink ungananzelela ngeviki eliphelile eChina isulile ezinye ezikwereti zeZimbabwe engazibhadalanga ithi ama-petrotheosithi ku-right now obingasiwa. So mamkile khanda i-sponsorship elikhanda ama-friendly amazwe anjengawona la ukuthi anceda njani. Kodwa kukhona futhi njalo ukuthi uzathola amabhanga anjengaafrican development bank abakwazi ukuthi kuvuka kwezimbabwe kulosidi esinjani kwi-development ye-africa njalo kwi-economy ye-africa abangathi unqabe lakho bethe hayi mana sekuningi sezimbabwe sizabonana phambi. So uyazikhangelela abantu abanjalo abanozelo singasincedisa njani. Kodwa vele ungakunanzelela ileso sponsorship akunasponsorship akunathiwa emhlabeni othiwa yi-freeman iyakelwa ngama-conditions kodwa nxa kula sponsorship ama-conditions anganeno in terms of interest and ama-conditions.
Sibona uhulumende njalo uthi imali le entsha izigi iya iqina emkambo kahulumende emkambo wamabhanga wemali kodwa emkambo wensita sizwa kuthiwa iyawohloka kuhamba njani khonapho?
Obviously u-formal market emkambo kahulumende izabe lokuqina ngoba udetermine ngama-market forces bengakhonti yandlela abakwenza ngayo kathesi amabhanga abathengisela ithengisa kuvukele kule rate evela ekuthengisaneni lokuthengisa kungaba nabobelo. Kodwa kungaze kunanzeleli ke manje ukuthi emkambeni emnyama kuhamba laba aba-desperate nalezi mali ezijima phandle ezingekho phakathi kwe-bank and ungawunanzelela ukuthi imali entsha leyo kathesi siso mali yothi singathi i-circulate kukhulu ayisothi i-circulate ngabove 10% imali in-terms of circulation. So most of the money at the moment you're looking for a currency.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethi kwezenotho sixoxela ekobulawayo. Ababona ngenhlala kahle kaZulu bathi ukuxolelwa kweziboshwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa kuyinto enhle kodwa kudingakala inhlelo ezizaziphathisa iziboshwa lezi ukuthi zenelise ukuziphilisa zingaphuma ejele. Bathi ngaphandle kwenhlelo ezinje kuza kuba lula ukuthi iziboshwa lezi zidale amanye njalo amacala alakho ukuzibuyisela ejele. Iziboshwa ezedlula inkulungwane ezine zixolelwe ngumnankagwa kuyonale iviki ngesikhathi kunanzwa usuku lukazibuse. Uhlelo lolu luphathisa abesifazana asebeluphele abatsha labagulayo. Ukuhlaziya lolu daba uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxelo cubungula ezombusazwe kubandla leFreedom Alliance umnumzana Nhlanhla Moses Ncube.
Iye ukuxolelwa kwabantu khona ngokwakho ngikubona kuyinto encedayo ukuthi abantu abaxolelwe nxa kuyikuthi bakhitshwa ngokufanana kungabi khona okuthiwa uyakhitshwa abanye besala kuyinto eyabiqondile ukuthi umuntu ngakhitshwe ngoba akekho umuntu okufuneka phela ahlale kuyikuthi ngumuntu ovalelwe kodwa kuba labanye ababe kusuke kwaba yizikhiwi ezokuthi liyabe libabona ukuthi bayingozi emphakathini labo yibo engxenye abantu abantu abangakhala ngabo but bakhona abantu ababoshwa ngokunye okunye ngama crimes of omission ukuthi umuntu bekumelenze lokhana wangakwenzi into ezifana lalezo
ngomumo wenotho lokuselakala kwemisebenzi abaphumelelayo laba amathuba abo amenjani
kulaba abasejele laba ama conditions abaphila kumuma abaphila ku uzenza inhliziyo zabo zibe lukhuni vele nje nxa ukhangela okwenza kube yingozi ukuthi loba sebebuyela umntwana uyazithola engasela inye into angayenza cine ebona ukuthi ngcono enze futhi kuganga khona ukucine sebuyela so kuyabe kufuna ukuthi vele ijele phela ibonisa isociety phansi kuyabe uma isociety ephandle ingabunjwanga kahle kungela izinto ezisiza kahle ezisiza abantu kunzima ukuthi bese sithola umuntu osejele esefundiswe kahle kusehlile ukufundiswa umuntu ke ophandle nga so kugcina kungasizi okwinto kwakhona nje kusiba isizingi lezane sokuthi uyabuya phinda buyela buya phinda buyele ngendlela efana lale
libona sengathi ikuyini okufanele kwenziwa ukuze imuli ziphathise ukuthi zamukele abantu abasebevele jele labo bephathise ukuthi beqhubekele phambili ngempilo
kufuneka ke kulungisa indaba ye stigmatization lokho kuyikuthi umuntu uhle abekwe abhalwe ngependa ethile afakwe ipende ebomvu kumele ukuthi khona kuyana yikho esikuchoyo ukuthi uhulumende kayo metha abantu bafundise ukuthi kunje abantu abengakaphumi kabe umethu be lama workshop a trainer abantu even lama communities ukuthi umuntu lwana obuyileyo nxa wenza i mistake uya reforma umuntu njengoba bekubiza bathi correctional services ukuthi umuntu lwana hayi uyatshintsha uyaguquka ungumuntu wenzile iphutha ungakhangela abantu abaningi even bona laba abantu abakuhulumende ngabantu abebeyizibotshwa vele kumele kulungiswe khona kuyani ukuze uzulu akwemukele ngoba nxa kuthiwa uvela ejele kule gama ukuza umuntu ethi sokuthiwa hayi uncube i-ex convict uncube owayebotshwe ejele iminyaka engu-20 lana bezindaba uthole selikubeka ngendlela enjengayona leyo
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube uhlaziya ezombusazwe futhi ukubandla le-Freedom Alliance ubexoxa lo Tabo kaNcube weStudio 7 ekwele South Africa. Abohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwemvelo olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority iZimparks namuhla bethule inguquko kumthetho wokulondolozwa kwemvelo elakho ukuqondisa ukuphathwa komonakalo odalwa zinyamazana zendle ebantwini. Lo monakalo ugoqela ukubulawa kumbe ukulinyazwa kwabantu zinyamazana esikhathini esiningi kubangwa amadlelo kumbe amanzi. UNokuthaba Dlamini uyalandisa.
Umthetho weParks and Wildlife Management Bill uzapasiswa ngemva kokuphanyekwa kuZulu qede uyehlaziywa edale lePhalamende anduba umongameli Emerson Mnangagwa awusayine bese uyaqala ukusebenza. AbeZimparks bathi bakubona kufanele ukuba uguqulwe umthetho ngoba wabunjwa ngabamhlophe phambilini kukazibuse lapho wawungakhangeleli ukuvikelwa komuntu nxa kuqothaniswa lezinyamazana zendle kanye lamalungelo akhe ngokuthi kwengezelelwe isitsha sesikhwama sokuphathisa abathintekayo eseWildlife Conflict Relief Fund. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Farai Magu wenhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance. Wathi bawamukelwa kodwa kufuze ukhangele njalo ekukhokheleni izakhamizi ezibhidlizelwa izilimo labadlelwa izifuyo.
What is missing here is also need to compensate families when they lose.
Okusilelayo kiwo yikukhokhelwa kwabantu sebebhidlizelwa izilimo zinyamazana zendle lezi ngaphandle kwaloko thina siyawamukela.
Unkosikazi Siphiwe Sibanda weWange njalo engusabhuku wevulindlela uthi umthetho lokufuze uqakathekise ukuphathiswa kwedlelweyo loba ukuthinteka ekuhlaselweni zindlovu lezilwane ezibabulalela inkomo.
Siyalima inyamazana zilandele zidle ziqede inkomo zifuye zilandele impisi labo
Umnumzana Philani Ngwenya wesiqintini senduna umvuthu uthi isikhwama se-Human Wildlife Conflict Relief Fund bekufuze siqalele phansi ekukhokheleni asebefelwe abalinyaziweyo kanye labadlelweyo.
Akangadlelwa inkomo ezingafika 4-5 lezo nkomo kade ezingicabanga ukuthi alibana sezinehamba ekuphezulu.
kodwa ngokubalelwa kwangkhona ngaso kubalela laba abaphezulu abayibo abakhulunyelwa kathesi ukuthi bazakhangelelwa thina sisemuva sikhangelelwa njani.
Ukhansela weWange Rural District Council umnumzana Given Mkhonto kaChaka Moyo uthi umthetho lo uchaya indiva ngokuyikho okumqoka kudaba lokufuthelana phakathi kwabantu lezendle.
Kule abantu abangene ebuntantaneni abangene buya ngezitsha abantu abadlela izinkomo badlela amasimini uthini ngabo laba abadlulwe kibo.
Isikhulumeli sohlangothi lwezimpacts umnumzana Thinashe Farao ucele ukuphiwa isikhatshana sokuhluzisisa limbono kanye lomthetho lo anduba aphendule lomsakazo kodwa uthi ukufuthelana lokhu akuyinganeno.
50 people last year, 2023.
Sasafelwa ngabantu abangu 50 ngomnyaka ophelileyo okwaba nganeno nxa siqathanisa loka 2022 okwafa abangu 68.
Iningi lithi kufuze kuqale ukuqhutshwa uphenyo lokuxoxisana kwabathinteka ekufuthelaneni phakathi kwezinyamazana zendlela abantu. Kukhulunywa lokuthi imali yokubahlawula izavela kubani njalo isilinganiso esingakanani qede ubusupasiswa. Ingcwethi zokulondolozwa kwezemvelo zithi ukufuthelana phakathi kwabantu lezinyamazana zendle kubangelwa ukusweleka kwamanzi ezihonqweni kanye lamadlelo okwenza inyamazana lezi zifohlele ebantwini. Zithi njalo loludubo lwengeze ukungabiyelwa kwezihonqo ngesikhathi inani lenyamazana lezi lalo lisiya liqonga. Umthetho lo uzabuya njalo ukukhangele lokhu kanye lokuthi izakhamizi zingaphiwa lungelo bani kwezokuzingela okubhadalwayo ama hunting quota. Ngimele Studio 7 ngise Victoria Falls nginokuthaba Dlamini.
Kweziphathelane leMelika ele Israel lihlosele ele Iran izolo ebusuku kulandela ukufunga kwalo ukuthi belizaphindisela ukuhlaselwa kwalo yi-Iran ngomvulo. Kodwa ele Iran lithi izikhali zohlobo lwama-drones azidalanga monakalo ngoba zihle zadutyulwa ngamabutho alo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken uphange wethula umbiko othi ele Melika lamazwe alobudlelwano lalo kawazange aphatheke kusehlakalo lesi kodwa wengezelele wathi ele Melika lizaqhubeka livikela ele Israel. Ele Iran lithi kalisoze liphindisele kuhlaselweni kwalo izolo kodwa ukufuthelana kuyaqhubeka phakathi kwamazwe omabili. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxelo landela ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Kulamanye ama Arab nations angavumelani la iIran abafana labo Saudi Arabia lamanye ama Arab nations awo United Emirates labo banibani singabona le MPCC ba wild scale bigger scale wider scale war engagcinisi idonsela amazwe amaningi kiyo. I think right now abaningi njengoba sizile uBiden esho bazo advise uNetanyahu ukuthi hayi ungangeni ungaphindiseli wena ngoba ekuqaleni ngowaqalayo ngokubhomba ilokhu i-embassy eDamascus.
Indlela ephathwe ngayo lolu daba ikakhulu ngumongameli Joe Biden ubona kuyindlela eqotho na.
Umnumzana Joe Biden umongameli wala eAmerica I think yena usebenzise engingathi yi-relationship evele ikhona phakathi kwe-United States le-Israel ekuthini i-United States izohlala vele injani isupporta i-Israel mawukuthi ihlaselwe kodwa simbona engathi usediviata from leyo agreement ebikhona for iminyaka yonke ngoba simuzwile uJoe Biden criticize uNetanyahu emtshela ukuthi hayi cha siyakuzwa lokho okutshoyo ukuthi iHamas yiyo yaqalayo ngoku-attack i-Israel kodwa sokwanele mayuyo sokumele kube le ceasefire likhulumisane kutholakale i-way out whether it's a two-state solution eyiyona I think uBiden ayisupportayo ukuthi i-Palestine ithole i-independence yayo ibe free from i-Israel. So yes kwabanye indlela uBiden ahendle ngayo lolu daba babona kuyiyo indlela enqotho whereas abanye
cha abengamelanga ukusupporta neIsrael uvumela ukuthi abantu abaningi bangaka babulawe ePalestine. So uJoe Biden ukhangelana nelokhetho ngoNovember and sibonile kuma primary kuma states afana la Michigan la Minnesota kusiba le protest vote against Biden for ukusupporta kwakhe Israel and kungamluzisa ama votes ngoba ngama swing states lawo lapha wina khona by ama small margins versus ama Republicans. So angeke afise ukuthi ama voters lawa waluze. So ule choice ukuthi a change completely a reverse decision yokusupport Israel kodwa la khona leyo decision layo izobuya lokunye lakho from amanye ama-Americans asupporting Israel.
Umnumzana Dan Moyo ulandela ezombusazwe njalo ubexoxa icingweni lo Chris Gandewo Studio 7 eseVirginia khonapha eMelika. Amazwi alandelayo aveza imbono kahulumende weMelika.
Inelashiya selizame okulithumelane 14 ukuguqula indlela inhlanganiso ye-United Nations ebona ngayo udaba lwempi ephakathi kwelizwe leli lele-Ukraine. Inelashiya lifuna ukuthi ele-Ukraine likhangeleke njengelizwe elaqala impi ephakathi kwamazwe lawo omabili. Lifuna njalo ukuba ele-Ukraine lingatholi usekelo lwamanye amazwe lokuthi lingabi lelungelo lokuzivikela njengelizwe elincane. Ele Russia lifuna ukuba abantu balibone njengelizwe elizama ukuzivikela njalo lokuvikela izizalwane zalo. Ele Melika lithi kumele kubekwe sobala konke lokho okwenzakalayo. Lithi ele Russia elikhokhelwa ngumnumzana Vladimir Putin kayisilo elihlaselwa ngele Ukraine. Lithi abantu bayakuzwa konke lokho okukhulunywa ngele Russia kodwa kumele kukhangelwe ngazo zonke indlela. Umnumzana John Kelly ophethe uhlangothi lwezombusazwe kunhlanganiso United Nations emele ele Melika uthi kutshwaqisa umzimba okwenziwa ngele Russia elihlasela e-Ukraine ngendlela zonke. Lihlasela ilizwe elililunga lenhlanganiso United Nations. Ele Russia liqhubekela phambili lilwisana lele Ukraine lifuna ukuhluthana umhlabathi wakulelo lizwe. Ilizwe leli lithola usekelo kwamanye amazwe avinjwa ukuba anike amanye izikhali ngesikhathi likhala ngokwenziwa ngele Ukraine. Ukele uthi ele Russia latenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele DPRK okwephula izinqumo zohlangothi lwe-United Nations Security Council. Ele Russia selisebenzise amabhomba la afika amajumi amane kusukela ngompalakazi ngomnyaka ophelileyo. Uthi ele Russia selithenge inhlamvu nokunye kwele DPRK ezilesilinganiso samatani afika inkulungwane ezilijumi lane 11,000. Lokhu kwephula imithetho yenhlanganiso ye-United Nations ehambelana lokuthengiswa kwezikhali. Ukeli uthi ele Russia liqhubekela phambili lidlelana lebutho lakwele-Iran lapho lithola khona indizamtshina ezithola amabhomba abulala abantu abaningi kwele-Ukraine njalo abhidliza izakhiwo ezithiyeneyo. Uthi ele Melika lihlutshwa yimbiko ethi ele Russia lifuna ukuthenga amabhomba ohlobo lwama-ballistic missiles kwele Iran. Uthi amazwe wonke achothoza ukwenziwa ngele Russia elihlasela ngamandla ele Ukraine. Ukeli uthi ele Melika lizaqhubekela phambili lisekela ele Ukraine elidinga izikhali zokuzivikela. Uthi ele Russia kumele lisuse ibutho lalo kwele Ukraine ngoba liphula imithetho yokudlelana kwamanye amazwe.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 to 4
Uhlelo Woza Friday liviki silomculi werumba uCharles Motekwe imbizi ehamba leqembu lakhe leSisawu Super Sounds. Lisizwa idabuka ePinga kodwa ihlabela ikwele South Africa. Lapha iphethe idlalatelayo elitsha.
Yes, Bonani balandeli abahle ekhaya sikhuma ebhinga esigabeni sekhisayo okwamanje silasta ama-album ayi-2 siqale nje ukurekoda 2020 album bethu omama banamhlanje 2022 sarekoda le editha kule mina thula ngolimi lwesithonga
bonaka kanyani sangu akunya platilema jakule mina thula jakubela
abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ngasithola kunamba ezibizona +10 7 64 355 9573. Nxa ufuna ukuthi umthole kule zaseZimbabwe asixhumane ku +10 6 3 7 1 7 8 2 4 0 8 5.
Abalandeli ubatshiyela wapha masho
besela lisapote ngendlela eyiyo kumafacebook ungadinga uyasithola nakuma-WhatsApp njalo futhi okunye nxakwe ukuthi ukhona umuntu ongaba lesifiso sokusponsa thina engasisponsa futhi ngoba asilayo isponsa siyamdinga.
Chaya mfana nguchansi Mutekwe imbize hamba leqembu lakhe lechiswa u Super Sounds nabafana bebhinga behlabela ke kamnandi lapho bathi jakulemela tula okukusindayo kwethule. Hayi liqhubeke lisenza kanjalo umsebenzi muhle majaha akithi. Likhumbule liyalandela uhlelo lwe-Live Talk, lapho esikhangela khona ukwethulwa ezinkundleni zokuxhumana kwemifanekiso yabantu benqono lapho sebexavana labake bathandana labo. Hayike kwanele mthwaka zomuhle njengokutsho kwami lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Olivalelisayo ngontungamili nkomo nkololo gwana wa matukanduna muizele lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.